Timber. Zvakawanda zvimwe zvacho zvinotomataiza ukachinzwa ese part of me that needs therapy vazhinji vedu tiri kutambura depression yakatisemura ese part of me that needs therapy usaputemba njemunin'ina kana zvaoma kana iwana mukoma you need counseling. Sarambe zviri pasi chandoshuwa kuti zviro asafanana nanasi donzi na fast as but neu chiri pasi nanasi donzi akangwarira mabhuku kwere mari yani anozviti anoziva siri mwari vari kumusoro vanotaura zviri fani kuti ndite mari ndaimuka kuma wani kuti ndive pano ndakawake very hard get away kuzvikeda kule vakundi boss maboss shanda.